needed.
Dinoti buyaka, DJ Robotech.
Dino waona mamero vane godo.
Mashfrede music.
Muyo mao amuna rudo. Vaende zvavo asi yaivandisore vaseke zvavo zvese zvangu ngavatore vapete zvavo asi nyama vanonge vacheche zvavo kunyangwe vakaenda vachindisiya kunyangwe vakaita sevasingambodiziva handitevere vakadimbudzira inini ndeganzira yangu ndoiziva haisi nyaya yekugadzika kuzvika isi nyaya yekuti vandinzwewo maspika ndogona kutosvika nguva yadarika ndosarudzwa voziwa vakagadzika Dinono sangana igogo Inini dino ira vajandi tamba igogo Giro giro ira dinono sangana igogo Inini dino ira vajandi tamba igogo
Kunyangwe ndika imba muka titololo Muka shororo za kuti ololo Amungazine shandi novunga mumoyo Ndapota vaudze ize nyunguti hokoyo Vane naronga vauye tipeche Iri shoko ndoenda naro kure nendeke Nichango ramba ndijibura sinyowani Andiregeze ndoda kuti vanditembe Vangwe ndeve nguo chena Vangwe tuku vangwe vaida mkanya Vangwe vaida tuku shindo Chaze tika enda nejitima waninga Vayende ndinoteve randiri wani Yori Dinono sangana igogo Inini dino ira vajandi tamba igogo Giro giro ira dinono sangana igogo Inini dino ira vajandi tamba igogo Vandisiye vaende zvavo Vasiye ivandisore vaseke zvavo Zvese zvangu ngavatore vapete zvavo Asi nyama vanonge vacheche zvavo Kunyangwe vakaenda vachindisiya Kunyangwe vakaita sevasingambodiziva Handitevere vakadimbudzira Inini ndeganzira yangu ndoiziva Haisi nyaya yekugadzika kuzvika Haisi nyaya yekuti vandinzwewo maspika Ndogona kutosvika nguva yadarika Ndosarudzwa voziwa vakagadzika Oira dinono sangana igogo Inini dino oira vajandi tamba igogo Giro giro oira dinono sangana igogo Inini dino oira vajandi tamba igogo
Kunyangwe ndika imba muka titololo Muka shororo za kuti ololo Amungazine shandi novunga mumoyo Ndapota vaudze ize nyunguti hokoyo Vane naronga vauye tipeche Iri shoko ndoenda naro kure nendeke Nichango ramba ndijibura sinyowani Andiregeze ndoda kuti vanditembe Vangwe ndeve nguo chena Vangwe tuku vangwe vaida mkanya Vangwe vaida tuku shindo Chaze tika enda nechitima waninga Vayende ndinoteve randiri wani Dinono sangana igogo Inini dino ira vajandi tamba igogo Giro giro ira dinono sangana igogo Inini dino ira vajandi tamba igogo